Kunyange hazvo vanamukoti vadzoka kubasa nhasi, vazhinji vavo vari kuratidza kuti havasi kushanda nemoyo unoda semazuva ose. Kusashanda zvine chido zviri kusiya vakawanda vaine mubvunzo wekuti kudzoka kwavo kumabasa hakuzi kungotya kudzingwa mabasa zvachose here nehurumende. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi pachipatara chikuru chemuchinoi yaratidza kuti vanamukoti vanga vachitora nguva yakareba kurapa munhu mumwe chete, izvo zvanga zvichiita kuti varwere vashoma vapedze nguva yakawanda vari pamitsetse. Mumwe mugari wemuchinhoi vafidelisi mupasiri vanoti zviri pachena kuti vanamukoti havasi kuita basa ravo nechido.
Abuda paya paindotanga kugeza musoro akatanza musoro wangu uri kudzimba, saka vakamuregerera patikangobuda tichienda kuranjo vakutanga kudzoka. Tukumona ari kugeza mvura, ari bhizi kugeza mvura. Kuona ikamunhu ari kugeza mvura hamusi kumuona here? Tikanzi taiti pamwe ndozvaanenge achifarira. Kati aiwa, ko munhu anenge achihwara kauyu mati anenge achifarira izvozvo? Aona apa kudedera ari kunzwa chana ndake tichasara chimugezesa kuzosvika kuti ko munhu anogezwa sei? Anongona ndauto tazokuvapopotera ma ye baba munenge mune shupa. Ndikati aiwaka, ndo basa renyu ka, ndo kuti basa kana.
Ambuya Fadzai Rukodzi vane muzukuru akapiwa mubhedha vanoti vanamukoti havasi kuita zvinenge zvataurwa nana chiremba sezvo vasina kuperera pabasa ravo.
Pane asi pane pauya umwe nesi handiti ndobva averenga kati ako mwana wese asina kutya zvakati kuratidza kuti abva pajuti zvanyorwa mwana wedu kuti aita, saka zvanyorwa kuti ngazviitwe. Saka hazvina kuita sei? Mumwe nesi ndianga akubvunza kuti ko inga mwana uyu anzi zvakati seisina kuitwa, saka inini vandaramba ndakamira muranda ndirambuya ndoda kunyatsonzwisisa kuti ko sei.
Vamupasiri vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti varwere vari kumanikidzwa kutenga mishonga kunze kwechipatara uko inodhura zvakanyanya.
Mushonga but manje mudhara
akuna
mushonga ma tonyeeri kuitika mushonga zvinonotenga mumashopu sokuti munhu anenge ane kana kuti mushonga weflu handiti unokunzwa kuti hamuno mamune mushonga uyo, endai kufamasi munotenga mushonga uyo andomuona. Kana mushonga wemaronda Betadine unokunzwa kuti hamuna Betadine ende munotsvaga kufamasi.
Asa amaisekai Nyamaropa vanoti vanamukoti vari muwadhi munoyamurwa madzimai vari kuda kusununguka vari kuita basa ravo nemazvo uye vakaperera.
Pakubatsirwa inini zvangu pamusikana wangu ndekuti abatsirwawo ndisingaziviwo kune vamwe wangu akauya nepamiri akasunungukira murodhi tishiya kuno chipatara motikari ndaindikanonoka kuona asi aiwa vakamutambirawo zvakanaka akasvika akasungawo mwana wake, saka anga aita zvezvekukuvara zvokuti ndibva vangomusona kuita masisha.
Vanamukoti avo vanga vachiramwa mabasa kwesvondo rose rapera vadzokera kumabasa nhasi mushure mekunge hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika yazivisa kuti yanga yavadzinga basa. Asi vasati vatanga basa nhasi vanamukoti vanzi vasaine magwaro ekuti vakabuda basa uye nemamwe ekuti vave kuda basa zvakare, izvo vakawanda vanonzi vaita. Mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vanoti vanamukoti vose vadzokera kubasa mushure mekusaina magwaro ose anga achidiwa kuti vasaine uye vakapiwa mukana wekupinza basa vamwe vanamukoti zana basa. Vari kuziva zviri kuitika pachipatara chemuchinhoi vanoti vamwe vanamukoti vanofungidzirwa kuti ndivo vaikurudzira vamwe kuti varamwe mabasa vacharambirwa kuti vadzoke pabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.